This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 6 2014. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiteye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama votarisirwa kuzeya zvirango zvakatemerwa Zimbabwe kuitira kuti zvisavhiringa mabhizimusi evechidiki vasinei nezvirango izvi. Kongresi yevechidiki vebato rezano PF yotarisirwa kutanga mangwana paine makakatanwa mubato iri. ZPC Kariba inoita mangange nechiredzi 1-1. Tichakuudzai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Muzinda wemutungamiri weAmerica vaBarack Obama uri kutarisirwa kuzeya nechizvarwa cheZimbabwe Takunda Chingonzo zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Danho iri rinotevera hurukuro yakaitwa naChingonzo navaObama pamusangano weUS Africa Leaders Summit muWashington DC neZuro. Chingonzo uyo akataura navaObama pasi rose richiona hurukuro iyi paterevhizheni kwemaminitsi anosvika 30. Akaudza vaObama kuti vechidiki vari kuda kutanga mabhizimusi muZimbabwe vari kushaya rutsigiro rweAmerica nekuti America yakatemera Zimbabwe zvirango zvainoti zvakanangana nevamwe vanhu vanotyora kodzero dzevanhu kwete munhu wese. Vachipindura Chingonzo, vaObama vakabvuma kuti zvirango izvi zviri kuvhiringawo vanhu vasingafanirwa kunge vachirangwa nazvo. VaObama vakaudza Chingonzo kuti aite musangano navo ivo vaObama pachavo kuitira kuti vatarise nzira dzingashandiswe nehurumende yeAmerica mukubatsira vechidiki vari kuda kusimudzira makambani avo. Asi vaObama vakatiwo mukubatsira vechidiki ava vanoda kuona kuti mitemo yatevedzerwa muZimbabwe sezvo zviri izvo zviga zvenyika yavo.
It may be that you and a group of entrepreneurs in Zimbabwe are able to meet with us and propose certain projects that allow us to say this is something that will advance as opposed to retard the progress for the Zimbabwean people. So what I'd suggest would be that we set up a meeting and we find out what kinds of things that the young entrepreneurs in Zimbabwe want to do and see if there are ways that we can work with you consistent with the strong message that we send about good governance in Zimbabwe.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachitaura naChingonzo vari pamusangano weUS Africa Leaders Summit muWashington DC neZuro. Chingonzo uya ari muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI uya ari mumwe vakavamba kambani yeSaiSai Wireless iyo inowanisa veruzhinji mukana wekushandisa internet pachena muZimbabwe. Anoti ari mubishi nhasi rekuronga musangano nemuzinda weWhite House kuitira kuti azeye zvakadzama navaObama nyaya yezvirango zviri kutadzisa vechidiki muZimbabwe kudyidzana munyaya dzeupfumi nevemabhizimusi muAmerica. Chingonzo uyo ari kuita zvidzidzo zvequantity surveying paNational University of Science and Technology muBulawayo anotizve akapedza misangano yake neWhite House achange odzokera kuCalifornia kunoenderera mberi nechirongwa cheYALI kuUniversity of California, Berkeley, uko achashanda neimwe kambani inoita mabasa eInternet asati adzokera kuZimbabwe mwedzi unouya. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naChingonzo kuti tinzwe zvaari kuita.
Ndafura kwazvo kupiwa mukana kuti nditaure nawo panyaya dzemaexperience atiri ku sangana nao as vanhu vari muZimbabwe varikuedza kuita business zvaifadza kwazvo.
Tinoona kuti wakakwanisa iwe kuvunza vaObama pamusoro pezvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinozivikanwa semasanctions. Unofunga kuti iwe vakakupindura zvakakufadza here?
Ndofunga kuti nekuti panga pasina nguva yakawanda yekuti tinatsotaura zvakadzama panyaya yacho, mhinduro yavakandipa yekuzoti tokwanisa kunge tichizonatsokurukura at length paimwe nguva yanga iri mhinduro yakandifadza, because dai takapiwa mhinduro ipapo, mhinduro iyoyo I'm sure yanga isiri kuzowatifadza, yanga isiri mhinduro yanga ichizotipa mafambiro ekuti tozviita sei sezvo tisa kuita business nevamwe vamaentrepreneur. Iyi mhinduro yakandifadza strake and I look forward kunge ndichizonge ndichitaura nawo panyaya dzeiyo nyaya yemasanctions nekuita business kwatoda kuita muZimbabwe.
Panyaya iyoyi yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe vakati ivo ugozozeyazve munguva inotevera, pane zvirongwa zvawaita here kuti uwanikwe uchizotaura nemuzinda wavo weWhite House panyaya iyoyi yemasanctions?
Change ndichiwana mukana wekuzoti nditaure nawo tikurukure nyaya yemasanctions pairo tikanganisa mukuita business nekutsvaga mashashandiro ari nani kuti tikwanise kunge tichiita business isusu muZimbabwe. Zvinoita kuti nyika yedu ibudirire ikonomi yedu ifambire pamberi.
Tombodzokera zvedu paiko kuvunza kwavanga vachiita vaObama. Tinoona kuti pane nguva apo vaObama vakati kwauri unofanira kutaura zvaunoita iwe sebhizimusi. Wakazvibata sei panguva iyoyo? Wainzwa sei semukomana wechidiki?
Takataura vaObama changa chiri chokwadi kuti ndaifamba kunge ndichitanga nekutaura nezvandiri kuita, asi ini ndakaona kuti sezvo ndanga ndisina nguva yakawanda and nenyaya yekuti zvonini ndanga ndichida kutaura nyaya dzemafambiro nebhizinesi riri kuitwa nevamwe vanhu muZimbabwe kupfurikidza zvandiri kuita inini. Ndosaka ndakati nditange nekutanga kubvunza mibvunzo yakawanda wanda ndisati ndaintrodusa, but zvavakataura ndozvichevo chezvo ndainge ndichifanira kunge ndichiita and takazonoa kuti hurukuro yedu yakazenge ichifambira mberi zvakanaka nekupfuura ipapo.
Zvakafamba sei kuti uwanikwe iwe uchisarudzwa?
Sarudzo iyi yanga yafanana nesarudzo yakashandiswa paMandela Washington Fellow, angari vasiri dzemainterviews ataibvunzwa mibvunzo tichitaura nezvatiri kuita mumabhizinesi edu mumaprojects atiri kuita. Saka I think takatinga takatoti one day wakafonerwa tikaitwa mainterview tichitaura zvatiri kuita nezvatingade nokunge tichiona tichiita patinodzokera kunyika dzedu, and kubva mukukurukura ikoko ndopawakaita sarudzo yavo.
Uyo anga ari mukuru wekambani yeSaiSai Wireless uye ari mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative, icho chave kunzi Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Takunda Chingozo achitaura muWashington DC naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Musangano weUS Africa Summit wapinda muzuva retatu nhasi vatungamiri venyika dzemuAfrica vachiita misangano nevakuru vehurumende yeAmerica uye vemabhizimusi vemuAfrica neAmerica. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti mukati megore nemwedzi mitanhatu dare ravo remakurukota rinofanira kuumba komiti yavana chipanga mazano panyaya dzekudyidzana neAfrica munyaya dzezvemabhizimusi. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vanosvika 41 vari kumusangano uyo. Asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana kukokwa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu ari kumusangano uyo. Blessing, zviri sei kumusangano ikoko?
Musangano uri kuenderera mberi jonga vaObama vachitaura ivo nevatungamiri venyika dzemuAfrica vakakokwa ava. Tirikunzwawo kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vakati wandei vanenge vari kuda kuti kudyidzana pakati peAmerica nenyika dzemuAfrica kusave kuya kwekubatirana, asi kuti vange vachiiswa pazvikero zvakaenzana kana kuti iya yatingati equal partnership, zvinovo zviri kutendwa navaObama kuti zvinge zvichiitwa mukudyidzana kwavo.
Asi panyaya dzekutengeserana ndo chinhu chikuru chinonyanyochemwa nevanhu vemuAfrica, vatiwo vaObama?
VaObama vati pane zvese zviri kuitwa pamusangano iwoyoyo chinhu chekutanga-tanga chavanoda iyo inyaya iyo yekuti vange vachitengeserana uye kuti pange pachikwanisa kuti pange pachiwanikwa mabasa pakati pevanhu vepaAmerica nevanhu vemunyika dzemuAfrica.
tinonzwa zvakare kuti vabatawo nyaya dzeutongo hwejekerere. Vatichi
hongo vativo kana pasina utongo hwejekerere zvinonetsa kuti upfumi hwenyika hunge uchifambira mberi, nekudaro vatungamiri venyika dzemuAfrica vanofanira kunge vari vanhu vanoremekedza kodzero dzevanhu nekuita zvose zvinodiwa kuti vanhu vavo vange vakasununguka kuti vakwanisewo kuita nyaya dzezveupfumi, vachiti pakaita gakava hapana chinobuda.
Tinoona kuti Afrika pari zvino haina kugadzikana. Vataurawo here pamusoro penyaya iyi ivo vaObama? Tichiona kuti idambudziko rabata nyika dzemuAfrica dzakawanda.
Hongu vataurawo nyaya iyoyo vachiti izvo America ichasimbisa kudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica, asi varumbidza vatungamiri vemuAfrica vachiti mazuva ano havachangomirire nyika dzakaita sana America kuti dzinge dzichipindira kana apaita hondo nemamatambudziko. Asi sezviri kuitika kunana DRC uko kwatiri kuona mauto muAfrica achishanda pamwe chete nemamwe United Nations vachipindira ikoko kupodza hondo, zvimwe chetezvo zviri kuitika kuSomalia, zvinhu zvavati izvo zvinoda kukudzwa.
Tanzwawo kuti mudzimai wavo amai Michelle Obama vataurawo pamusangano wavaita nemadzimai evatungamiri vemuAfrica ava. Ndezvipi zvavabata-batawo ikoko?
Mai Obama vasimbisa nyaya yekuti vechidiki kunyanya muAfrica vanofanira kuti vakurudzirwe nevatungamiri venyika dzemuAfrica nekuwaniswa dzidzo. Vati izvo zvinhu zvakakosha. Unoziva Jonga kuti kuno kwanga kuine vana vekuZimbabwe vechidika vanosvika makumi matatu pasi pechirongwa cheYoung African Leadership Initiative chakaparurwa navaObama. Ndo vanga vachiti mai Michelle Obama vanofanira kupawa zvikwanisiro zvose kuti vakwanisewo kubatsira munyaya dzezveupfumi.
Aiwa, tatenda zvikuru Blessing, muoswera zvakanaka ikoko.
Aiwa, tinotenda Jonga.
Mutoro wenhau dzestudio 7, Blessing Zulu, achitaura ari kumusangano weUS African Leaders Summit muno muWashington DC. Zvichakadaro, America inoti makambani emunyika iyi achauchika mari inosvika mabhiriyoni 14 emadhora muAfrica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Institute of Zimbabwe Prosper Chitambara vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti mari iri kutaurwa yakakosha asi inenge iri shoma.
Chinhu chekutanga, zvinhu zviri positive. Of course, America is not the only investor yekuuya kuAfrica. America iri kukombitawo nemamwe mainvestor akaita sana China, wana Japan nana EU. Saka mari iyi inokomplimentawo emamwe mainvestments ari kuundwa ene dzimwe nyika dzanabodaredzedzidzi. Wamwe vanhu vachagiwa vachiti probably competition yemainvestment opportunities muAfrica inogona kunge isiri positive, but I think zvinobatsira going forward nekuti mari iri kudiwa muAfrica mari yakati wandei. Uyewo zvakare chimwe chinjani tinoda kuti nditaure ndechekuti isusu semaAfrican countries ngatikoshesewo yatingati pachirungu domestic driven investment, tisangorely on foreign direct investment iri kubva kunana America kanana China nedzimwe nyika dzakadaro. Nokawana nyika zhinji dzakabudirira dzakabudirira on the basis ye domestic investment nema entrepreneurs yemunyika imomo. Wana wakaita sana Strive Masiwa, I think senyika tofanira kuchipromotawo ma entrepreneurs edu tichivasupporta nema legal issues nekuti mamwe machallenges ari kusangana nawo sema entrepreneurs machallenges anorelata kumitemo inenge isingapromoti kutangwa kwemabhizinesi nevanhu vechitema ma entrepreneurs. Saka ngatipromotawo ma entrepreneurs edu kuitira kuti tinge tichipromota domestic driven investment yokomplimenta zvishoma zviri kubva kune dzimwe nyika.
Tiri kuona kuti pamusangano iwoyu Zimbabwe haina kukokwa sehurumende. Pane vamwe vatungamiri venyika vakakokwa vakawanda vemuAfrica kunze kwavaMugabe. Asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita zvemabhizimisi zvanga zvichikurudzirwa zvikuru nehurumende yavaObama. Zvakakosha zvakadii?
I think zvakakosha senyika ndomange tanyanya kurasikirwa nezvinhu zvakati wandei nekuti chekutangisisa makaona madelegations enyika dzakawana wana South Africa nandiri kuSouth Africa mwedzi wakura uyu vanotofamba nemabusiness people kana vachienda kunemainvestment summit akaita seayaya kuitira kuti mabusiness people vange vachitoitawo strike madeals nemacounterparts avo ekunana America. Saka isfeti yekuti isusu hatina Zimbabwean business person apart from wana Strive Masiwa, but atina a delegation yabva kuZimbabwe kana wana CZI wana ZNCC wabva kuZimbabwe wachiendawo ikoko zvinotoitawo prejudice of ma potential investment deals atinga daita ita enter or negotiate in my American counterparts. Saka zvine disadvantage huru in terms of investment that arasikirwa atinga daita tswana.
Nyanzvi munyadza zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUS Africa Leaders Summit. Uko mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vakati vemabhizimusi vemuAmerica vazvipira kuisa mabhiriyoni 14 emadhora yekuita mabhizimusi muAfrica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk. Kana muri kunze kwenyika, munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Congress yevechidiki veZANU PF iri kutarisirwa kutanga mangwana muHarare, matunhu ose achinzi ari kurwisa kuti awane chinzvimbo chemutevedzeri wemunyori weboka revechidiki iri, sezvo anenge asarudzwa achibva angowana mukana wekuve nhengo yepolitbiro. Matunhu eHarare neManicaland anonziwo ari kuda kuti chigaro ichi chiite zvekuchinjanwa nematunhu, sezvo matunhu maviri aya achinzi anoti haasati ambochiwana kubva pawana nyika kuzvitonga. KuMashonaland West zvinonziwo hapana kuwirirana pakati pasachigaro wedunhu iri vatemba muliswa nenhengo yepolitbiro vaIgnatius Chombo pamusoro pekuti ndiani achanomirira dunhu iri musarudzo dzichaitwa paCongress apa. Musangano uyu uyo uchaitwa kwemazuva matatu unonzi ndiwo uchasarudzawo utungamiri hutsva uchatungamira kwemakore mashanu. Vachakwikwidza musarudzo idzi vanonzi vanofanirwa kunge vaine makore ari pakati pegumi nemashanu nemakumi matatu ekuberekwa. Studio 7 yaedza kubata mutauriri weboka revechidiki muZANU PF vaBekezela Suwanda, asi vati vanga vakamanikidzika kuti titaure navo panguva iyoyo. Mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mukuru wesangano revechidiki reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe vaSidney Chisi. Avanoti zviri kuburitswa negadziriro yemusangano uyu zvinoratidza kuti zvikwata zvinonzi zviri muZANU PF zvadzikawo kusvika kune vechidiki ava.
Ndinofunga kuti chekutanga chandofanira kutaura ndechekuti izvo kana vanhu vanga vachiteerera zvinhu zvanga zvichiitika muZimbabwe vachiti izvo kuMovement for Democratic Change ndokune matambudziko, havasati vateerera nhoroondo iri kuitika muZANU PF. Zvatanga tichiteerera zvanga zvichiitika muZANU PF tichiti vamwe zviri kuitika kuvakuru chete vanenge vasati vateerera dambudziko rapinda muvana vechidiki. Youth League yeZANU PF ine nyaya huru inorakidza kushata kwaita zvino kumusoro, zvekuti kuziva kwatinoita ndezvekuti toziva kuti hove inotanga kuora kumusoro. Asi dambudziko raapo ike nezvinhu zvekuti kumuswe kwatinoda kuvana vechidiki kwaakurakidza masaini kuti hakusina kumira zvakanaka. Nyaya yaDeputy Secretary weYouth League yanetsa.
Tinonzwawo kuti iyo nyaya yekuti ndiani anenge achizomirira matunhu kune vechidiki ivava yakanetsawo kudunhu reMashonaland West. Tichiona zvaakuitika nokumusoro ikoko, zvingange zvichiri zvevechidiki chete here zvekuti vange vachizvidhisaidira kana kuzvifungira kuti ndiani anofanira kutimirira?
Dambudziko riripo ike zvine zvine rekuti izvo ukaona munhu ari mupolitibhuro akaita savaIgnatius Chombo aakudhika kuenda kuda kunozvitemaina kuti ndiani achaita youth leader, hongu vakataura havo kuti izvo munhu anoda kukondesa ngaangokondesa, anenge adyiwa ngaangodyiwawo. Avatemba muliso vakati no, tinoda kuti izvo post iyoyo ngaenge ichitorwa nemusikana, toitawo gender empowerment. Saka madecisions iwayo, madecisions
Eva no HDK, Zanu PF, can my decision, Eva Mavano, and Kwanzanga by controller, like him, Lisa Kanda, Nupalanga by controller, like Nisha Show. But I got two corners with Israel. Zanu PF, your importer, factionalism, Yayo Queen, the Saku Youth League. No other is a good Israel, Pago Pera Congress, your two corners to Lutanga Mangwana, Chiaona is a good Israel. Nobody at Papa Bosch, Ningus, Sakango, Tika Pagai for government. Iripo ikezine kuti panenge pakufana kubalanswa mafactions anofungidzira kuti ange ari muMzano PF and avapo ikezine
avanga vari munyori avanga vari mukuru wesanganiro rechidikire Youth Initiative for Democracy in Zimbabwe vaSidney Chisi vari parunare muHarare ne Studio 7.
Akateerera ku Studio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder re Wisdom kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wisdom, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kweka nguva moribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Atereri, tinoda kuyeuchidzai kuti musakangana kupinda muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. nasi apo tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUS Africa Leaders Summit uko mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vakati vemabhizimusi muAmerica vazvipira kuisa mabhiriyoni 14 emadhora yekuita mabhizimusi muAfrica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti kuti tigokufonerai.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vagari vekuchingwizi makumi maviri nevapfumbamwe vari kupomerwa mhosva yemhirizhonga uye kupisa motokari dzemapurisa vadzokera zvekare mudare ramajistrate nhasi kuchiredzi apo magweta avo akwidza chikumbiro chekuti vabviswe muusungwa sezvo pasina umbo hwekuti ndo vakapara mhosva iye. Mutongi wenyaya iye vatavengwa chibanda vabvuma kuti kodzero dzevanhu ava dzakatyorwa nekunyimwa chikafu nemapurisa uye kurambidzwa kuona magweta avo. Asi mutongi ati haana simba rekupa mutongo wakadzama panyaya iyi sezvo iri nyaya inodadari re High Court. Asi vati vachapa mutongo wavo mangwana panyaya yekuti vanhu ava vobviswa muusungwa here kana kuti kwete. Zvichakadaro sangano reZimbabwe Peace Project enhasi rashora zvikuru kushungurudzwa kwevanhu ava nehurumende. ZPP inoti hurumende inofanirwa kuumba komiti yakazvimirira yoga ichaferefeta kutyorwa kwekodzero dzevanhu ava. Chikwata cheMDC Renewal Team chashorawo hurumende panyaya iye. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata munyori anoona nezvekugara zvakanaka muchikwata ichi amai Lucia Matuvenga kuti tinzwe zvizhinji.
Tinonyunyuta nokugadziwa zvikuru nokuti tichitarira kuti tavana makore makumi matatu namana tatora kuzvitonga kuzvere kuti tingavana vanhu munyika yedu vorudzi dzedu vanobatwa nenzira iyoyo yokuti vanonokandwa panonzi pakempu pachingizi. Hapana zvikoro, hapana zveutsanana, hapana mvura yakashambidzika yokumwa neyokushandisa. Vana vari kubatwa chibharo vechiduku, hapana chikafu. Zvinhu zvinogadza chaizvo kuti makore makumi matatu nemana tatora kuzvitonga. Tine hurumende isina hanya nevanhu vorudzi rwekwavo.
Zvii zvamunoda kuona zvichiitwa kugadzirisa dambudziko iri?
zvandingada kuona zvichiitwa kugadzirisa dambudziko iri ndezvekuti chokutanga dai izvozvi kubva musi waiswa vanhu pachingwizi vakanga vachitogwa vashoma vashoma vachiendeswa kunzvimbo dzavanofanira kuti vagare vachinogariswa patsva taide taakutaura kuti vanhu iko zvino vava vashoma pachingwizi vava vashoma pachingwizi vasaridza kuti vaende kwavanogara tinotarisirawo zvakare kuti kuputsika kwezvunhu vanhu vachinzi vakukurirwa zvinhu zvavo nemvura nezvipfuwo nezvakadero dai hurumende yanga yatanga zvainyange napashoma kutanga kudzosera vanhu ava zvinhu zvavo zvavakarashidwa nazvo inonzi compensation pachirungu.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muchikwata cheMDC Renewal Team amai Lucia Mativenga vachitaura parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Sangano rinoshanda rakazvimirira richiongorora mashandiro evatungamiri venyika dzepasi rose reGallup radoma mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakati pevatungamiri vemuAfrica vasiri kukwanisa kutonga zvakanaka. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Hurumende nhasi yaparura kushandiswa kwemushonga wekurapa utachiwana hunokonzera manyoka muvana vane gore zvichidzika uri kudaidzwa kuti rotavirus vaccine. Vachitaura pakuparurwa kwekushandiswa kwemushonga uyu muHarare nhasi, vataura vakamirira gurukota rezveutano uye vari principal director mubazi iri vaChristopher Tapumanei vati mushonga uyu wakatanga kushandiswa muna Chivabvu wegore rino uye uchadzivirira kufa kwevana vane gore zvichidzika. Vanga vakamirira sangano reWorld Health Organization vaDavid Okello vati vana vane gore zvichidzika vanga vachifa zvakanyanya pasi rose mushonga werotavirus vaccine usati watanga kushandiswa. Vane ruzivo nezviri kuitika munyaya dzezveutano vanoti kubva pakatanga kushandiswa mushonga werotavirus vaccine muna Chivabvu, mushonga uyu uri kushayikwa muzvipatara zvakawanda munyika zvava kukonzera kuti veruzhinji vautengeserwe pamukoto nemari inokwana madhora makumi mana. Asi vatapfumanei vati hurumende iri kuedza napose painogona napo kuti mushonga uyu uwanikwe muzvipatara zvose munyika uye pasina muripo. Mutungamiri wesangano reMaternal and Child Health Integrated Program muzvinafundo Rose Kambarami vati upenyu hwevana vazhinji hunogona kuchengetedzwa kana vana vakarapwa paine nguva.
Utachiwana hwerota unowanzowanikwa kuvana vari vane makore less than 1 year. Kunyanya ndo chaivo chaivo vanobva vanoita problem huru vachibva vatoshayika kana vasina kumanejwa zvakanaka, kunyanya kana vasina kubayiwa nhomba iyoyo yerotavirus, zvakare kana vazobatwa manyoka erotavirus, kana vakaregera kuwana fluids mvura iyaiya tinoti yesauti neshuga, vanogona zvakare kupinda mutsaona kana vabatwa nerotavirus vaccine.
Mushonga waparurwa nhasi uyu unosungirwa kupiwa kaviri kuvana uye pakutanga vana vanofanira kunge vasvitsa masvondo matanhatu kuti vapiwe mushonga vozopiwa zvakare pavanosvitsa masvondo gumi. Hurumende yaparura kushandiswa kwemushonga uyu muZimbabwe nhasi zvichitevera kubatsirwa kwayakaitwa nesangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF. Sangano reUNICEF rakaisa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora muchirongwa ichi. Vana vanopfuura miriyoni imwe chete vachabatsirwa nechirongwa ichi munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tinorombo vateereri nyaenga ina Thomas Chiripasi ndeyekuti hurumende nhasi yaparura chirongwa cherotavirus chinorapa manyoka kuvana vadiki vane makore ari pasi perimwe chete. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti kusiyei mumaoko aSandra Nyaira naChris Gande anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.